hongu kubodhi inowanda ririko tinotenda nemaeffort angava ari kuitwa naminista Ncube kuti pamwe ikonomi yezimbabwe ingamira zvakanaka. Tinoona kuti vakaniston Jeponya ndo vaitwa chairperson webhodhi iroro, but matambudziko atinawo isusu muzimbabwe haasi emachairperson ari kutaurwa nezvavo sire kunyanya tatakaura nezimura iyoyi. Zimura dambudziko riri pamabhodha nepane dambudziko guru ratindosangana naro isusu sevanhu vanotenga nekutengesa kunze kwenyika. Saka dambudziko guru rachairo ndere pabhodha kudarika vana vajokonyawo.
Munoona here sokuti vangakwanisa kufambisa zimura nenzira inotarisirwa nevazhinji?
Hapana zvinhu zvavanokwanisa kuchinja ka. Tinotofanwa kuchinjwa kubva kumusorosoro chaiko chaiko kundo kunofanwa kuti kuchinjwe zvinhu. Corruption ngaipere kubva kumusorosoro, kwete kuti ana vajokonya pane zvavanokwanisa kuita. Vajokonya hapana chavanokwanisa kuita because mabhodhi aya avanzwa nawo, vaneta nawo mabhodhi akasiyana siyana aya. Saka tinoda kutochizoreta izvozvo maoparitira anoita hurumende yezimbabwe kuti corruption ipere kubva kumusoro kwachona ikoko. Dambudziko redu ndere maofficials ari pamabhodha. Ukaenda pabed bridge or uri kuitwa pabed bridge, kana vanhu vakapinda nekumashedhi kunonzi kwana malume uku, unotoona wega kuti ana ajokonya havazvigoni. Wore watopo hwaane zimura bedzika hauchatoiti, hauchisiri hwekuti hungade kana vana ajokonya naranzvadzi Josephine Matambo.
Saka mofunga kuti nyaya iyi yobatwa sei?
Nyaya iri tongoipo nde inofanwa kutogadziswa kubva kuna maministers yese chaivo, because ndo vakurukuru vakuru chaivo vehuori